isu tiri kushushikana chose nezvaitika kuhama yedu Newton ashaya ari musungwa tafanga anga ari pane vamwe 11 vanotengesa mumugwagwa vanga vakabatwa vari musungwa vachipomerwa nhau yekunzi vanga vane chekuita nemahelmeti emapurisa akawanikwa isusu seboka tatiri kurwadzikana nezvaitika tabatikana zvikuru nekuti nyaya iri pendei kuti munhu anga achitraya kurutira mburi yake ende anga ari munhu anga azvipira kuzvishandira munzira iri pamutemo saka kana aakusungwa zvakadai zvinotirwadza ofungwa kuurawa zvinotirwadza saka isu seboka tiri kushushikana tiri kuziva kuti pane statement yabudisa nehurumende asi taitarisira kuti hurumende pastatement yavaburisa dee vanga vataura pachena kuti chii changa chichirwadza Newton sezvo vanga vati munhu anga ari musungwa achirwara taida kuziva kuti akasvika pakurwara sei ari musungwa zvaigona kutibatira asi tiri kuchema ende zvinhu zviri kutishusha isu sevanhu vari kurwara vanotengesa
tiri kunzwawo kuti ivo vashaya vanga vari mumwe wevanhu vanga vachipomerwa mhosva nemapurisa ekurova mupurisa uye kuvharira nzvimbo iyoyo yavaishandira yekuti yanga isisasvikiki nemapurisa munoti iwo imi
haiwa takazviramba kubva pakatanga kutaurwa nyaya iyi isusu seboka rezifet takatingori pachena kuti aiwa mapurisa ngaaite tsvagurudzo dzavo nenzira dzakanaka isusu hatikurudziri mhirizhonga enda pana vanhu veboka redu vatinoshanda navo vatingakurudzira kuti endai munorwisana nevemutemo aiwa
chete kwechi imiwo sevamwe vanhu vanorarama nekutengesa munzvimbo idzodzo dzemuHarare chakusiya ipapi
chatisiya tine kunyunyuta chatisiya tine kutya kuti kana iriyo hurumende yedu yatinokwanisa vachichengetedze iriyozve yakutora upenyu hwevanhu vari kutora kurarama toita sei huonai kuoma kwakaita upenyu hwezvimunyika vanhu vacho vari kutora kurarama ndoo vaakuteverwa vachindourawa aiwa zvinoshungurudza saka tinoda kubatikana seboka tinoda kubatikana semaagenda senyika yese.